Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu ndira 1 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi, tichitendawo kuti mave negoredzva rakanaka. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chandinokurudzira vanhu ndechekuti kana pane zvavanoziva zvisina kunaka zviri kuitika, endai kumapurisa vari pedyo. Kana zvanesa, kune anticorruption, kune issue zvakasiyana siyana, kunyarara iwe uchiziva kuti pane zvakaipa zviri kuitika zvaangofanawo nokupara mhosva yake.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanoti mapurisa ari kuzosunga vose vari kufungidzirwa kuti vakauraya mupurisa kubattlefields uko kunokorokozwa goridhe nemusi wemugovera.
Ichi territory yavanomaina muZimbabwe munomu ine yatingati mushurungu godfather, zibaba reko, kuti vese vanenge vachibhadhara chegumi kumunhu iyeye anovato ndiri kuprotektai.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kune zviwanikwa vari kupomera mhosva vamwe vakuru vakuru vemuhurumende yekurega vari kunzi mashurugwi vachiponda vanhu. Hurumende yowedzera mari dzezvipatara. Amai Mary Chiwenga vanonzi vave kurapwa navana chiremba vari kujeri rekuchikurubhi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti asunga vanhu vaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwemumwe mupurisa, Constable Wanda Hokoyo, paGood Hope Mine kuBattlefields Kadoma nemusi wemugovera. Vanhu ava vanozivikanwa neremadunirirwa rekuti mashurugwi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe tikavabvunza nezvekuferefetwa kwenyaya iyi.
Things are going on. I cannot disclose now at what stage they are, but chandingataura chekuti mapurisa they are busy on the ground. They are leaving no stone unturned kuti vaone kuti vakazvitanda vanani and vachabatwa. That I can guarantee the nation kuti hakuna kwaunohwanda mutemo muZimbabwe. Zimbabwe inyika ine peace, inyika yakanaka yekuti vanotozviziva vakapara mhosva yayo kuti vakazviparira. I can assure the nation that vanhu ivava vachabatwa. It's a question of time, but mapurisa avari paground and pazvino pavanobatwa the nation will know. Hakuna kwaunohwanda muZimbabwe, hakwatotiza mutemo muZimbabwe. You can't hide from the law. So that I can assure you kuti our police are on the ground. They are busy investigating.
Vamwe vari kuchema chemawo kuti vamwe vezvematongerwo enyika vanogona kunge vaine zvikwata zviri kukorokozawo. Inyaya iri kuferefetwa here?
Isusu tinotika kana pane ane umbowo dambudziko ratinosangana naro ndere kuti vanhu vanotaura kuti ndo zviri kuitika, but tiri kuti as Zimbabwean citizens we have a collective responsibility chese takadaro kuona kuti nyika yedu ikasagara zvakanaka. Kana une zvaunoziva kuti ndo zviri kuitika, utaurire tipe humbo, titaure kuti zvakati zvakati ndo zviri kuitika, nyaya dzoferefetwa. Chandinoona ndechekuti vanhu musocial media tinotaura se vakafanana nevanhu vakapara mhosva yoiyi vakauraya mupurisa, vanotozivikanwa vanhu ivavo. Ndotonogara muvanhu ka vanhu vakapara mhosva vanopara vari 102 anga vakawanda and hazvitambotisisi hapana vanhu vanovaziva, hazvigoni panogona zvakapana vanhu. Asi nenyaya yekuti vanhu havadi kutaura nekuti kana kuti mumwe musi vanovaa zvaitika kuna nhingi, mhosva imhosva mangwana inoya kwako. Chandinokurudzira ndechekuti kana pane zvavanoziva zvisina kunaka zviri kuitika, endai kumapurisa vari pedyo. Kana zvanesa, kune anticorruption, kune issue zvakasiyana siyana, kunyarara iwe uchiziva kuti pane zvakaipa zviri kuitika zvakufanawo nokupara moto yacho hatikwanise kuramba kana kubvuma kuti pane zvakadaro zvirikuitika asi tikaramba tichingozvitaura mumasocial media tisingaunze umboone mazita nei kuti zvini bhesiketwe zvino hatina kwatinoenda senyika.
Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vachitaura vari parunare muHarare. Mukuzenyaya iyi tabatawo mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Mashurugu aya vane nguva yakatiri bei vachiita mabasa iwawo. Tinorangarira kuna 2008 vakauraya vanhu vakati kuti kwaMarange pavakauya kumaDiamonds and then after that vakaita resurface kubhindura kwaKitsia Tota. But chikuru chinooneka pamashurugu ndechekuti vanhu vanodya nevanhu vakuru vezvematongerwo enyika. Saka vanozikanwa kuti ndivanani uye vanoshandira kupi, vatori nematerritories avo. And each territory yavanomaina muZimbabwe munomu ine yatingati muchirungu godfather, zibaba reko. Kuti vese vanenge vachibhadhara chegumi kumunhu iyeye anovato ndiri kuprotektai. Saka tinozwa kurwadziwa kuti upenyu hwemupurisa hwakasvikira pakurasika nekuda kwevanhu vakadaro. Vanhu vaifanira kunge vakasosungwa kudhara vari mumajeri kutaura kunoku, asi vanongoitwa catch and release.
Asi ndichitaura negurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vari kuti ivo kana paine vanhu vanoziva ivo vamati mai enyuchi kana kuti magodfather vanofanira kuupa humbowo kumapurisa.
Kungotaurawo kwavari kuita vakazembeka zembe. Vanhu vanozikanwazve, mamwe mazita acho atori mupublic domain. Saka isusu hatikwanisi kuzoita basa rehurumende. Hurumende inofanira kuti izvitsvage ivo, nekuti idambudziko raakuafekta nyika yese. Uye pane vanhu vakawanda vatokuvara nekuda kwevanhu ivavo. Tinoziva Zimbabwe Republic Police neCID yedu vari vanhu vane unyanzvi hwakapetwa panyaya yekuongorora kuparwa kwemhosva uye nekusunga vanhu vanenge vari kutiza, like zvavanoita maarmed robbers.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare kwaMutare. Bazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana rakazivisa nezuro nezvekukwipatara zvehurumende kutanga nhasi. Vachinyora mugwaro ravakaburitsa nezuro, munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vakati bazi ravo rakanga rasvika padanho iri richitarisawo kushupika kuri kuita veruzhinji. Semuenzaniso, murwere wechikuru achaonekwa pachipatara cheparirenyatwa ave kufanira kubhadhara madhora mazana maviri, kuchitiwo mwana ane makore anodarika mashanu ave kubhadhara madhora zana. Dr. Mahomva vanoti vana vari pasi pemakore mashanu nevakwegura vari pamusoro pemakore anosvika makumi matanhatu nemashanu havabhadhariswe mari idzi. Varwere vachaenda kuzvipatara zvikuru zvemunyika vave kutarisirwa kubhadhara murwere anenge ndinodzokora zvakare pavarwere vanenge vachienda kuzvipatara vari kutarisirwa kuti vabhadhare madhora zana nemakumi matanhatu, mwana ane makore ari pamusoro pemashanu achibhadhariswa madhora makumi masere. Zvipatara zvematunhu makuru zvave kubhadharisa madhora zana nemakumi maviri kumurwere wechikuru, mwana achibhadhara madhora makumi matanhatu, kuchitiwo zvipatara zvematunhu madiki kana kuti District General Hospitals murwere anenge obhadhariswa madhora makumi masere. Vakazvitakura vanobatsirwa vachiita zvekuDr. Obadiah Moyo. Asi mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vaudza Studio 7 vaudza Jonga Kandeviri weStudio 7 kuti kukwidzwa kwemari dzemuzvipatara uku kuchaomesera vakawanda sezvo veruzhinji vasingakwanise kubhadhara.
Zvinotitise, zvinokatyamadza uye zvinosuwisa kuti hurumende iri kuziva kuti veruzhinji havasi kutambira kana kuhora mari inoita kuti vange vachikwanisa kubhadhara mari dziri kurehwa kuzvipatara. Kwouyawo zve iye zvimwe izvi tingati nebumbiro remutemo idza ra-2013 iro rakatipa yatingati kodzero yeutano, right to health. Bumbiro iroro rinorevawo zvekare kuti ibasa rehurumende kuti vana vayo venyika vange vachiwana utano huri pamusoro-soro uye husingavadhurire zvakanyanyisa. Tiri kushamisikawo zvekare tichiona pamafizi matsva iwavo ari kurehwa nehurumende ari kutarisa zvinhu zvakaita sana cesarean section, mari dzinobhadharwana namai vaya vanenge vakazvitakura. Asi isusu tese tichiziva kuti kune mutemo zvekare wehurumende iwo unoti vanamai vakazvitakura, vana vari pamakore ari pasi pemashanu nevaya vari pamakore 75 zvichienda mberi havange vachitarisirwa kunge vachibhadhara kana vaenda kuzvipatara zvehurumende. Saka izvi zvinoreva kuti veruzhinji avo varombo vasina mamedical aid vachange vachisangana nenguva yakaoma zvikuru kuti vange vachikwanisa kubhadhara mari dzakadaro.
Asi varusike, tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzehupfumi, hazvikodzero here kuti mitengo yezvinhu zvakaitawo sekuripira muzvipatara inge ichikwira? Tichiona kuti mitengo yezvinhu zvakawanda iri kungokwira.
Hapana chakaipa kuti mitengo ichikwira, asi mitengo kukwira kwayo inofanira kunge ichienderanawo kane mari dziri kubatwa nevanhu. Pari zvino izvi ndoda kukutsanangurirai kuti chiremba chaiye nemari yaari kutambira kana kuti mukoti, manesis nemari dzavari kutambira havatombokwanisa kubhadhara mafizi arehwa iwavo. Zvoreva kuti vanhu vacho vari kupa sevhisi vakaita sana mukoti vari kushanda muzvipatara izvozvo akava nedambudziko rekurwarirwa kana kurwara iye pache zvake haatombokwanisa kubhadhara mafizi iwavo.
Avo vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gweta ramai Mary Mbaiwa, mudzimai wemumwe mutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, avo vari kunetsana naye, vanonzi vari kurapwa naana chiremba vekujeri rekuchikurubhi, uko vakachengetedzwa vakamirira kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata Gweta ravo vataona Nyamakura.
Vachirimo mujere patatombofanana mboti paite kakumbira mbijana tichimira kuti mutonga anoti chiindoreva kuti judgment ichapiwa ende ichadetemina kuti next step ndeti kana achinge abuditswa namutongi kuhaikoti kura kuti akuenda kumba vachatongera vari kumba, kana mutongi kuhaikoti achinge aramba kura kuti pane panozotyasika kuti takuenda kuti kuba ipapo.
Pane mashoko ekuti vanga vari kuti havasi kunzwa zvakanaka, vari kurapwa here vari muusungwa umu, zviri kufamba sei?
Ndizvozvo, vari kurapwa varimo muusungwa, asi semunhu anorwara kuvharirwa mujere kune efekti yakuinako pamunhu, asi kurapwa vari kurapwa vana chiremba vavari kuedza kuti vange vari comfortable as possible.
Saka vari kurapwa navana chiremba vavo here kana kuti ivavo vanenge vachiunzwa nevekumajera?
Vanga vari kuonekwa nachiremba kunonzi kuti kuchikurudzi ikoko kuchipatara chepajerika.
Muri kufara here nekurapwa kwavari kuita?
The best service inogona kuwana munhu ndiyo service yekunze, but kana munhu achinge apinda muchizarira pane compromising yakuchofanira kuitwa munogamuchira zviripo zvacho, asi best scenario yatiri kuda isusu ndiye kuti vabude vanga vachitonga vari kumba uye vachiona chiremba wavanoda panguva dzinodikanwa nachiremba, kwete zvekunge vakabatwa vari muchizarira.
Vataona Nyamakura ii Gweta ramai Mary Mbaiwa, mudzimai wemutungamiri wemuteedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, avo vari kunetsana navo. VaNyamakura vanga vari parunare muHarare. Vanhu vakawanda vashanyira mapako echinoi nhasi uye vakurudzira veZimparks kuti vape munhu ane ruzivo nezvenzvimbo iyi nguva dzose kuti ange achivabatsira pamari dzavanobhadhara dzemadhora 10 nemashanu dzekupinda munzvimbo iyi. Asi veZimparks vanoti vanenge vachida nyanzvi vanofanira kubhadhara imwe mari yakati wandei pamusoro pane yavanenge vapindisa. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vanhu vashoma vashanyira mapako aya nhasi zvichienzaniswa nenguva imwe chete gore rapera. mapako echinoi aya anozirikanwa nezita rekuti chirorodziva anonzi aishandiswa kukandwa vanhu vanenge vatadzira mambo nyamakwere. Mambo nyamakwere vanonzi vakazorwiswa vakakundwa namambo chinoi vane zita rakazotumidzwa guta rechinoi. Mambo chinoi vaishandisa mapako echinoi kuhwanda varwi vemandevere. Asi nhoroondo yakadai yanzi namuzvari Monalisa Kapisa havaizive sezvo vasina kupiwa munhu anovatsanangurira kana kuti tour guide.
I think they should bring my guides. Like patroku vakumsoro ku, we don't even know kuti what's going on. Makezi vaite inezvei and we're just walking. It's more like tauya kuzoona mvura panapa of which we came to see Makezi.
Muzvari Monalisa vanotiwo matombo avanotsika vachipinda nekubuda mumapako haatisina kusimba uye mamwe ava kutsvedza izvo zvinokonzera kuti vanhu vatyoke kana kuminyuka makumbo.
Vanhu vakutofamba vakabvisa so vane mapush like mine vanotsvedza vakadona. I think they should improve.
Mumwe mushanyi vashadzireki muchemei vanoti kushaya munhu anovatsanangurira nezvenhoroondo yemapako zvinoita kuti vana vavanenge vauya navo vatadze kuziva nhoroondo yemapako kana vave kudzidza nezvechinoi kezi.
Vatikuti patime inenge iri yemaholidays varwira vanhu vakawanda zvakafanana vanenge vane vana vachiita seyanditwa mwana rofa anoti adzokera kuchikoro akandobata bhukuri kuchikoro ka zvinhu zvive zvaamo practical.
Asi mumwe mushandi wezimparks uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti zimparks haingapinze basa munhu anoshanda pahoridhe chete sezvo kuchiuya vanhu vashoma pane dzimwe nguva. Izvi zvapesana nezvataurwa nemukuru wezimparks muchinoi muzvari Mandi Chemere ava vanoti matour guides aripo asi vanobhadharwa. Muzvari Chemere vanoti vachagadzirisa matombo ave kukuvadza vashanyi.
The network guys, network guys edu, they are always available. Muna no requesta and they pay. They are not for free.
Patabvunza kuti tour guide anobhadharwa mari, muzvari Chemere vatsenga mukanwa. Vanhu vakuru vanga vachibhadhara madhora 15 kupinda kunoona mapako avo vanenge vachida kufara vachigocha nyama nekunwa hwahwa nezvinwiwa vanga vachibhadhara madhora 100 emari yemunyika zvisinei kuti mabhondi here kana kuti eSwipe kana EcoCash. Kuona shumba dziri muaya vanhu vanobhadhara madhora 20 emunyika. Vana vane makore 6 kusvika pamakore 12 vanobhadhara chidimu chemari inobhadharwa nevanhu vakuru. Vashanyi vanobva kunze kwenyika vanobhadhara nemari yekuAmerica inoita madhora 10 kupinda mumapako, madhora mapfumbamwe kufara vanhu vachigocha nyama nekunwa uye madhora 100 kupinda mumvura dzemapako kana kuti diving. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine nunura ijena.
Apo vakawanda vari kupembererera goredzva, vamwe vanhu vakawanda muManicaland vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo vakawirwa nematambudziko makukutu muna 2019 anosanganisira Cyclone Idai. Kuti tinzwe zvizere tabata mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera mafashamo emvura nedutu mupengo aiitika kubva musi wa15 kurume gore rino kudunhu rechimanimani uye Chipinge, marwadzo acho achiri kuwanikwa kune vakawanda vanosanganisira vagari veko vakasara vanoshanda vari kumaguta akasiyana siyana uye vemabhizinesi. Nzvimbo yechimanimani inowanikwa zvirimwa zvakasiyana siyana kunyanya michero yakaita semabhanana, makotapeya, maepu, nzimbe, nzungu dzerudzi rwemakadhemia, madhumbe, mango, maranjisi nezvimwe. Kuparadzwa kwakaitwa migwagwa nemazambuko kwakapa kuti nzvimbo iyi isasvikike zvakare. Zvirimwa izvi zvakaparadzwawo zvikapa kuti mitengo yazvo ikwire zvakanyanya. Vanorarama nekurima izvi zvirimwa nemichero vakatamba nhamo. Vairaramawo nekuzvitengesa vakabata chekumeso sezvo mai vakanga vatsva kumusana mwana achitsva dumbu. Varubeni Gwarinya mungu uwa notengesa zirima zaiba kuchimani mani ni kuchipinge vari mkutare
saka hizo zizo atisina nekuda kukuti shaka kukuru wane mvura wanuacho agusina wa hikuti supply saka shaka tafikita shaka nya
mungu mkuru wema business kusangano Confederation of Zimbabwe Industries CZI wa Henry Nemaire wa hita urani ringwe bepa nao wakati mafashamo e-cyclone idai yaka pakuti mamwe makamba inakaita si Allied Timbers yunaita zimapuranga ilasikiri kwenye mari inosuka milioni mweche tenechi dimbu vane maere vanuti mamwe makamba ni kuno kumanika lende anosanga nisira tanganda ti haka lasikiri kwa hoo ne mari zine huwa ndu wakasi anasiana vishitevera kuparatu kwa kaitu kwa minda ne masango emiti mea we kutuare mtare wa Blessing Tandi vashitawara kwa wakaita sekuti vamwe vanu wakati zaiko kuwa zare mkuta kuno kwa mtare izu vanu kuti zvave kuwedzera matambudziko anosanganisira nyaya dzechifambi nekupararira kwezvirwere zvepabonde
vana vedu munomo vamwe vanorarama nekutengesa muiri wavo vanga vakushandisa nzvimbo idzodzo zvakare uye tanga takuita challenge zvakanyanyisa seguta even the rate yezvimwe zvirwere zvekupomerana zvimwe zvakadaro for the month yadzacho idzodzo dzakatevera zvakanga zviri kukwira gadzirika
Meya Tandi vanotiwo kuwanikwa kwemangoda kwachiyadzwa kwakapatarisiro yekuti pamwe vanga wanewo mari yekusimudzira guta asi hapana chavakawana
hongu vanhu vanouya vachigara muno vachienda kwamutare but isusu seguta kuchinyatso bate chatinoti chiri apa ichi chatakawana kuburikidza ne madiamonds hatina even kuwanika wakana park chaiye kuti vanhu vagare mabenji zvavo atotaura kuti inonzi diamond park kana tiye kwachiyadzwa iripo ine mamutare muno hatina chinhu chakafanana naizvozvo
amai Alice Dwe vanoita basa rekutengesa muguta remutare uye vanobva kuchimani mani
zvipfuyo vanhuana zara havana vari kuapa chikafu dzimba dzavo dzakaparara zvipfuyo zvavo zvakaparara nesukuru ari kushaya mari yekuti vapo vana vavo vaende kumasukuru ngokuti mavaibata mahosipitari acho haana mishonga
vadavid panganai mutauriri wemdc kudunhu remanicaland
tine dambudziko haro rekuti hurumende yedu inopoliticisa masituations akadaro madisasters akadaro pakuti kana vakanga vaona rubatsiro vanosarudza kutanga vatsvaga kuti vavangape vanoraramira kubato ravo ndevapi tine dambudziko rekuwanikwa kwakaitwa madiamonds taifunga kuti nyika yedu ichasimukira kuburikidza naizvozvo asi hakuna zvikoro hakuna migwagwa yakanaka hakuna zvipatara
mumwe mudzidzi paafrica university Nelson Mhlanga vanotarisira kuti hurumende ibatsire vagari ava kuburikidza nekuvatamisa nechimbi chimbi
dai hurumende ikakwanisa kupindira nekukasika kana kuti ibvumirewo masangano akazvimirira semaNGOs kuti apindire akwanise kupa vanhu zvekudya nekuwapawo pekugara pakanaka nekuwaniswa kwemvura yakachena
mumiriri wechimani mani East Mparamende vari nhengo yezano PF vaJoshua Sako vanoti vane mufaro mukuru zvichitevera rubatsiro rwakawana kubva kuhurumende rwekugadziriswa kwemimwe migwagwa pamwe nemazambuko akanga aparadzwa nemvura
takawana support yakawanda from government as well as non-government organizations and Zimbabweans at large maroads mazhinji akagadzirwa mabridges avhurika saka patransport infrastructure road infrastructure ndinemufaro kudzai kuti at least chimani mani yakufambika tinewo nzvimbo dzisadzafambika zvadzo kubva makopa kuenda kwamutsvangwa kopa to vimba as well as muchadziya tukurwa isimba asi ndoda kuzivisai kuti nemufaro zvesemiriri wechimani mani east kuti takakumbira hurumende kuti vabva vatisira tara kubva panonzi pajopa kuenda pakopa that's the main link in all link chimani mani Rusitu Valley to Chipinge
munyori mukuru mubato rezano PF anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu remanicaland vakendisa ruchera vakaudza studio 7 svondorino kuti hurumende yavo iri kuita zvose zvainogona kuti isimudzire magariro evanhu uye munyaya dzezveupfumi mugore ra 2020 ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lloyd Moyo direct from Washington
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuAmerica nhasi akanda hutsi hunokatyidza kune vanhu vemuIraq vari kuratidzira pamuzinda weAmerica munyika iyi. Vanhu ava vakatanga kuratidzira pamuzinda uyu nezuro uye mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vayambira Iran kuti kana paine chaitika pamuzinda uyu ichazorangwa zvakaomarara nekuti ndoiri kutsigira vari kuratidzira. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nasi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro weZimbabwe Global Forum vaSox Chikowero avati chishuviro chavo gore rino ndechekuona Zimbabwe nenyika dzemusadak dzichiremekedza kodzero dzevanhu.
Ndichiti makorokota egoreja, isusu sesangano tingati semunhu wese anotarisira kuti goreja roga roga rinouya riine pundutso kana kuti rinouya nezvinhu zvakanaka. Saka sevanhu vanorwira zvikuru sei kodzero dzevanhu, kana tisingati isusu pachirongo mahuman rights, ndo zvatoratidzira kuti tichaona improvement ichaitika zvikuru sei munyika medu pamusoro pezvemahuman rights dzatingati kodzero dzevanhu, kusanganisira nesadhak yese kuti vachataura nezvimwe chete. Zvichazoita izvo emanetu kuenda kuAfrica yese kuti vanhu vanzwisise kuti kana tichimbotaura nezvemahuman rights tine mbenge tichitaura nezvenyu. Saka chatotarisira ndechekuti gore rimwe iri kutanga kwariri kuita nekwarinonopera, nyaya dzemahuman rights muZimbabwe dzinenge dzave addressed, nyaya dzemahuman rights muSadak dzinenge dzave addressed, nyaya dzemahuman rights muAfrica mese dzinenge dzave addressed.
Tinoona kuti imi muri sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa, muri kutaura nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Takaona gore rapera vakawanda zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa zvichinyunyuta kuti zviri kutyorerwa kodzero. Matanho apa makatorawo sesangano.
Isu takaita iya inonzi pachirungu advocacy, kuenda kune vakabata matomu kana kuti hatingati maauthorities enyika, tichitanga neyatinoti Jericho yemunomu inonziyo Foreign Affairs Ministry, tichipedzisirawo takuenda kunana Home Affairs vachoni naiyo UNCHR, tichinotaura kuti honai zviri kuitika izvi hazvisi izvo zvinotarisirwa pakodzero dzevanhu. Zvimwewo sekucape town hazvisati zvava addressed. Example yatakaita isusu sekuno kuJohannesburg ndiyekuti muona kuti vanhu vakasungwa muJohannesburg vese vachinzi vaita trespass paUNCHR vese vakanoregedzwa. It was because yeintervention kwete yedu tega, asi kuti nemamwe masangano takabatana kwasarigwa kuCape Town kutine vanhu vachiri paMethodist Church. Asi tichiri kuramba tichikurudzira kuti in whatever negotiations kana kuti madiscussions ari kuitwa kana kuti nhaurirano dziri kuitwa, ngavaise vachiziva kuti kodzero dzevanhu hadzisi kuchorwa.
Takatarisa gore ra2020, zvii zvamungatarisirawo zvinganakira vanhu zvingabuda mugore iri?
Nyaya yenhaurirano mukati nemaZimbabweans, kutanga kuleadership yemuZimbabwe kuti ichave nyaya ichave positive, igove nyaya iri inclusive.
Avo vanga vari sachigaro weZimbabwe Global Forum vaSox Chikowero vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi na8 PM tichange tichitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvavanoshuvira mugore rino ra2020. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vanoti mapurisa ari kuzosunga vose vari kufungidzirwa kuti vakauraya mupurisa kubattlefields kukadoma. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokutaya mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. silamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 1 kuzibandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi bakobulawo bathi balethemba lokuthi izifiso zabo zomnyaka omutsha woka 2020 zizafezeka. Kulalokho bafisa ukukwenza kuzaphumelela.
Ngiyathaba kakhulu, lami ngingenile ku 2020, kodwa futhi njalo umnyaka lo ka 2020 ngikhangelela ukuthi kona hayi imusic yangithi izaqhela sibe ngama household names the world over.
Uhulumende ubikwa isithi uza kwengezelela uncedo lokudla lemali olutholwa ngabaswelayo olubalisa ama-cash transfers kanye lamasaka e-rice awaphiwa ngele-China.
Abantu babefuze banike $9 nge-first batch, $9 ikhanda lomuntu, ngabe ngu-4 times 9 ama-user. But ngenxa yokuthi uhulumende wayala wathi khona yena kumele banikwe ngebhoni, so banikwa abantu babenikwa ama-100 something.
Uzulu upha imbono etshiyeneyo ngokuthi kuyini abafisa ukukufeza ngomnyaka ka-2020. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Iningi labantu kobulawayo lithi lilethemba lokuthi izifiso zalo zomnyaka omutsha ka-2020 zizafezeka, kukanti lalokho abafisa ukukwenza kuzaphumelela lanxa isimo somnotho elizweni singamanga kuhle. Intatheli zindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda uxoxe labanye babo.
Lanxa bedonsa nzima abantu empilweni, abanye bathi kukhala kusizi oqathele ukuphuma lamacebo okuphila phakathi obunzima bona lobo bebonga umdali ngesipho sempilo. Umnonzana Thek Ngulube ngudokotela uthi ukhangelele ukusiza uZulu odubekayo lonyaka.
Yangiyokuthi ngikwanisa ukuthi ngiphakamise abanye abantu abangelinisiyo ukuba le zinto, ukubhathi ukuthi ngibhadalele abantwana i-school fees abangakwanisi ukuthi babala yabazintandane, abangakwanisi ukuthi bayenelise ukuthi babhadale i-school fees lokuthi baphakamise impilo zabo.
Iningi kalinaki ngodubo lemali, khangile okuhle abangakwenza ngempilo zabo. Unkosazana Francine Thomas womunye wabo.
Sihlale si-positive yonke into esiyenzayo, always look on the positive.
Impumelelo enkulu kulomnyaka.
Ngiyathaba kakhulu, lami ngingenile ku 2020, kodwa futhi njalo umnyaka lo ka-2020 ngikhangela ukuthi kona hayi imusic yangithi izaqhela sibe ngama household names the world over. Apha mengisebenza esitudio 8 songs kade zimelele nje ukuthi kona sifike emaphethelweni ka-2019, but soon as hayi yabe sikhona.
Kukhona abathi umnyaka ophelele ka-2019 wawungamubi kakhulu kubo, ngoba kukhona okwabajabulisayo lenzuzo abayitholayo njalo.
Mina igama lami nguDingani Mpofu Nyandeni, insizwa yezinsizwa. Yes, u-2019 ungele kahle kancane, ups and down, but what I'm glad of, ngitholi award e-Rainbow Hotel as the best barista in Zimbabwe. Lokho nami kunjabulisile, but ku-2020 into engikhangeleleyo ukuthi nami ngithole umuntu wami, ngibe nomfazi, ngibe ne-coffee shop yami, nami ngenze ibhizimusi, ngibe nesikolo sokuthi futhi ngifundise abantu kwenza amacappuccino, amalatte, ama-design.
Unkosazana Beverly Mpofu ngumbalisi uthi iholo lakhe lincane kakhulu, njalo yena lonyaka uyachiya umsebenzi ayedinga amadlelo aluhlaza.
Isifiso sami sika-2020 ngesokuthi ngichiye umsebenzi wobubalisi kwelakithi, ngibhalele kwamanye amazwe njengabo-South Africa, Namibia, ngidinga umsebenzi lapho kule mali engani ngcono khona, engani sathenga khona, kumbe ukuqala ibhizimusi lokuthengisa izinto zenalezi ezisetshenziswa ngabantu nsuku zonke ezinjengabosepa, mafutha.
Amaphupho okuphumelela khona kuningi labantu umnyaka omutsha ka-2020 esesiwungenile, kodwa amanye azahlala engamaphupho nje nxa isimo somnotho singaguqukanga saba nobubelo. Bathi akulankwali yaqhondela enye, kunjalo lakuZulu weZimbabwe lo lalo uyazibonela. Ngimele Studio 7 kututhi sethunqa, igama lami ngeZwa Chisa Sibanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uhulumende ubikwa isithi uza kwengezelela uncedo lokudla lemali olutholwa ngabaswelayo olubalisa ama cash transfers kanye lamasaka e-rice awaphiwa ngele China. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana Paul Mavima ubikwa isithi ababethola amadola alichumi kuphela sebezathola angamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 njalo imali le iza kwengezelelwa. Kubalwa leyo mnyaka odluleyo okutsho ukuthi iza kuba backdated kusukela ngo-January 2019. Umnumzana Mavima uthi uhulumende usebeke eceleni imali eyibhiliyoni eyodwa yamadola kulolu hlelo. Uthi inani lezigaba izithola lolu ncedo liza kwengezelelwa lisuka kwezingu-23 lisiya kwezingu-33 kuthi lezo ezisalayo zithole usizo lwe-public assistance program. Uphinde wathi imuli zemaphandleni kanye lezedolobheni lakwaBulawayo leHarare zizaqhubeka zithola isaka le-50 kg rice nyanga zonke lezo eziswelayo. Lokhu kwenzakala inhlanganiso ye-World Food Program esithi isengezelele uncedo elipha abalambayo ngoba inani labo likhuphuka. Ukuze sizwe okuningi lolu daba sixoxa lesakhamuzi seBinga unkosikazi Phoebe Dube.
Ngamehla engakubonayo abantu babefuze banike $9 nge-first batch, $9 ikhanda lomuntu. Ngabe ngu-4 times 9 ama-user. But ngenxa yokuthi uhulumende wayala wathi khona yena kumele banikwe nge-bond. So banikwa abantu babenikwa ama-100 something, one muntu. But kibo ayizange ifike ingama-100, banikwa ama-$80 ikhanda ngamunye ngamunye. Then abantu bathi benikwe benjalo ezitholo manti abezitholo labo bakweza amabhaketi omumbu lempuphu yahle yakhwela ngamhla lokho abantu benikwa imali. Irayisi yanikwa izinduna, izinduna zanikwa 100 bags induna ngayinye ngayinye.
Sesikhangela ke okunye ukudla okwakuphiwa nguhulumende kwe-social welfare okwakuvele kuphiwa abantu.
Social welfare mina khona bese nampande bacine i-social welfare bebenika umumbu but bacine kathethi ngo-October, November bazizanga lutho, December bazizanga lutho. Ukhuluma kunje so kathethi esililweni akulalutho, abantu bayafa ngendlala. Uhulumende sesindwa abantu okuthi kuthiwa khona abantu bayazuza akula, njalo izimoto akula. Inhlanyelo kathethi bebeletha inhlanyelo abantu bayakhipha ama-$13 ukuthi azuze 10 kg, i-fertilizer $33 ukuthi uyiphiwe because of i-transport. Kwenza ukuhayi izimoto zabanikazi anti yabo. Sesiqalise ngezililo so kuyasiwa ngendlala.
Ngesililo kuhambe njani lapho?
Umntwana lwana wazalwe ngakhulumi but ubesidla wenxa ikuhamba ubehambe ngumuntu ogijimayo. Athi lapha yakhona ungavela umkhuze uyayekela aphinda akhangele kweyinye indawo. So izolo ubesele yedwa njengoba abazali kuyindlala bebehambe bayadinga ukudla ukuthi engxenye bayabhiwa. Ngokuyakhangelwa kokudla because kwaholiswe ebusuku abantwana bebodwa ngekhaya bengabantwana bodwa batshona bebhukutha ezizibeni esezingamadaka watshone seyitshona khona pani. Umntwana lwana umntwana osegulile ole-15 years, isiziba sakhona siyatshona. Yena uhambe waya kwesinye isiziba esingasole siyana esingatshoni.
Lo nkosikazi Phoebe Dube ohlala esinampande eBinga sixoxelaye ekhona le eBinga. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela izifiso zabantu labahlela ukukwenza ngalomnyaka esiwusungula namhlanje. Tumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wake waba inhloko kahulumende yakwele Guinea-Bissau, njalo waba umkhokheli webutho lalelo lizwe u-Army General Umaro Tshisoko Embalo unqobe ukukhetho lokudinga umongameli walelo lizwe olwenziwe ngesonto ngesilinganiso sokwedlula amachumi amahlanu ekhulwini 54. Abasinde kungozi yokudubuka kwebhomba ebelithiywe ngamalwecatsha esigodlweni seSomalia iMogadishu, lapho kufe abantu abangamachumi athoba mnembili lanye babikwa lokho besesibhedlela, njalo iningi labo selikhuluma ngokwabehlelayo. Ugatsha lwezomvikela kwele Melika soluthumele amanye amasosha angamakhulu ayisikhombisa lengxenye yalo i-750 ukuyangezelela lawo avele ekhona emhlubulweni we-Middle East ngemva kokuhlaselwa kwesigodlo someli we-Melika kwele Iraq. Umongameli Donald Trump wethesayele Iran umlandu wokubangela ukuxokozela kokuhlaselwa kwesigodlo seMelika. Namuhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, sikhuluma lomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Broadford Community, unkosazana Judith Isabel Dlamini. UChris Gande weStudio 7 uqale ngokumbuza ukuthi bangene njani umnyaka omutsha.
Singene kahle.
Ye, bekwenzakalani?
Bekufanele senze idili, but then mina bengezwa kuhle, so ikhosingazange science idili.
Ubungezwa kahle ukuthi ubulele phansi yini kumbe ubuzihlalele nje endlini?
Bengihleze endlini mphumulo.
Manje ubona njani umnyaka nalo esiwuqala lamhlanje ukuthi ungawumumetheni ngokubona kwakho ngomnyaka othembisayo yini?
Siyazama, lathi esikuzamayo kubona ukuthi singachova ezinye izinto kulomnyaka. Ngasingakwenzanga kuhle ngaleli ngomnyaka lophelileyo kulo mnyaka ozayo, sibone ukuthi sizenze ophumelela kusiya phambili.
Yona inhlanganiso le oyimeleyo yezizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapha inkulu okunganani, labantu abaningi okunganani?
Hayi, ile more than 100.
Lonke lisedolobheni leBradford. Ungasitshela ukuthi lina njengezizalwane zeZimbabwe inhlanganiso yenu kuyini kahle kahle ekwenzayo?
Le ngiyaziqhenya ngabantu abalibandla labo ibandla lonke. Siyancedisa lapha ngoba siyahlangana labantu ukuthi umuntu uyabe sebhujelwe, abantu bayahlanganisa imali sincedise ukuthi silondoloze abantu ababebhubhelela. Umnyaka ophelile ngalesi sikhathi omunye umama wahamba ekhaya washona, umntanakho lapha ulama-mental problems, so sahlanganisa imali sabona ukuthi siyatshaya imali sancedisa abantu ekhaya. So even lapha umnyaka wonke abantu bayashiywa, siyashaya izimali sincedise, kumbe umuntu engagula futhi siyashaya izimali ukuthi sikuthi sibambane sincedisane.
Liyake lihlangane yini njengenhlanganiso kumbe ngokokukhulumisana nje ebulenjini be-internet?
No, siyahlangana every Monday. Sibukile i-church yami, e-life church, sile venue iZimbabwean Community Group abahlangana khona. So sile booked place every Monday siyahlangana, sikhuluma ngento ezithiyeneyo.
Akusitshela ukuthi ukuze ube lilunga kuyini okufunakalayo ngaphandle kokuba isizalwane seZimbabwe?
Ukuthi ubuye kuphela, akudingeki lutho. Ukuthi usinike igama lakho bese sikufaka khona apha egrupini. Siyakhuthaza nje bonke abantu ukuthi bebuye lapha, ngoba enye into esesiyibone lapha ngasakhuluma abantu imichado iyachitheka, abantwana ngoba kunjena kunjenjena, abanye bethu bayasebenza nge-New Year, abantu babesebenza abantwana basala beyibo bodwa. So sizama ukuthi sihlangane sikhuthazane ukuthi imizi iqine, nganxa abantu besilwa abantu behlanganise. So asikho ukuthi igroupu le imeleli i-funeral kuphela kulezinye izinto esizenzayo, nanxa abantu bechada abantwana sihamba siyelaya. So kugoqela into ezehlukeneyo, asikho ukuthi sikhangelele imfa kuphela.
Ikhona yini imali etshayiwayo ngamalunga enhlanganiso?
Yes, amalunga owathesi sasithi kulengkathazo sichaye ama 20 pounds ogogo becha ama 10 or 5 pounds. A few months ago saqoqa even abanye ababevele eZimbabwe ukuthi bazabhedlela ekhaya, so ngenye into lethi ikhangelele ukuthi siyenze.
Lo nkosazana Judith Isabel Dlamini, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwean Broadford Community, ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseBhilitane. Uzulu upha imbono etshiyeneyo phezu kokuba kuyini afisa ukukufeza ngomnyaka ka-2020 esithi ngoba waka-2019 ubunzima kakhulu. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu libonga uNkulunkulu ngokwanelisa ukugqiba umnyaka 2019. Unobhala wenhlanganiso yomanyano wamabandla okholo lwesiKristu eZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mthatha, uthi bekungelula kumuntu wonke weZimbabwe lonyaka.
Indlela ezoyenza ukuthi inoto yelizwe iphumele phambili izodinga ukuthi amaZimbabweans onke afake amakhanda ndawonye, avumelane ukuthi i-economy esifunayo sonke yi-economy enjani. Uzodinga ukuthi sithole indlela yokuthi singayiya kanjani indlela yokubambana ngezomnotho esingathi i-social contract, ukuze sonke sibonisane ukuthi umnotho lo ungasebenza njani ukuze umuntu wonke athole laye indlela yokuthi adle lokho okufanelayo.
Umfundisi Mthatha uthi bakhona abekade besenza imizamo yokudinga indlela zokuxazulula inkinga uZulu abhekane lazo ngo-2019 kanye labakukhangeleleyo njengamakholwa esiKristu eZimbabwe.
I-40 years yithi abakholwayo ile insignificance ngoba 40 years abantwana bakaIsrayeli bahamba enhlane sebephumile eGipita bengakangeni kuleyo promised land uNkulunkulu waye benika yona. Lathi lapha eZimbabwe sesihambile 40 years sesiphume kule colonial period, sahamba 40 years ukunye kuhambe kahle kodwa kulezinto eziningi ezingahambanga kahle. Abantu abaningi balahla ithemba lokuthi izinto zingalungi.
Umcebisi Ngwenya ngosakhulayo oveza isifiso sokuba ngabe umumo uyaguquka ngo-2020. Yena ke ukhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba adinge abacebisi uqobo, hathi labo abamtshelela eceleni njengalokho owawusenziwa ngesikhathi sombuso kaMuyi, umnumzana Robert Mugabe.
Okumele nje sikwenze eZimbabwe ukuthi umuntu onjengalowo upresident esilaye khathesi upresident Mnangagwa athole the best advisors in the country, people abangasoze besabe ukumtshela iqiniso, abantu abangasoze besabe ukumtshela ukuthi hayi lapha izinto ziyonakala nje kungenxa yalokhu lalokhyana, lapha izinto zonakala nje kungenxa yalokhyana. Ngoba angaba lama advisors anjengakamgabe abe emtshelele eceleni all because bona bafuna ube bentshontsha, sizaba siyabuyela futhi khona phane sasikhona.
Wengeze uNgwenya ethi lakwezombusazwe ufisa ukuba khona kwamabandla aphikisayo alakho ukufuqa uhulumende okhona ukuba alungisise okonakeleyo uZulu athole impilo engcono ngo-2020.
Yebo, ikhona iMDC, ikhona iMDC Alliance, kodwa ayila phansi eyayilayo iMDC Alliance ngesikhathi uMorgan Tsvangirai ekhona. So uma ngikukhangela mina ngibona ngani labo abezani PF kade siba relaxed, ikubona bengafuni ukulungisa izinto lanxa zonakale kangaka, ngoba bazitshela ukuthi hayi kuvele asila opposition, asila bantu abangasitrethena, akula bantu abangasithathela umbuso wethu lowo.
Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo uveze ukuthi umnyaka ka-2019 beunzima kakhulu, uZulu lwezisebenzi sebesidla imbuya ngoluthi Abantu sebengabathi imibuso yangemuva yayingcono kulokho nakhathesi ngenxa yesimo kwezomnotho.
Indlela abantu abadubeka ngayo kwamanje yiye bangela ukuthi uzwe abantu besithi uMgabe wayengcono, uSmith wayengcono, ubani wayengcono, ngokuthi phela abantu bakompare kumbe ukuthi balinganisa umbuso kumbe indlela abaphathwa ngayo okwamanje lezolo. Kodwa iqiniso ukuthi labo bantu sibili babe ngangcono. Angaza ke sithi umbuso kaSmith wawungcono njengoba wawukhetha ke abamnyama la abamhlophe.
Umoya uthi ulethemba lokuba u2020 uzokuba ngcono kulo 2019 kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Izisebenzi ziphathwa lucuku nje ingxenye okwedlula isikhathi ke esombuso wamakhiwa. Kumbe singathi ungani kwabanye abanengi ke kuyafanana ngokuba okwamanje ilungelo lesisebenzi loba nje iconstitution yelizwe isitsho ukuthi silelungelo. But i-enjoyment kumbe ukuthi silikholise hayi kuba lobunzima.
UZulu uthi uyathandaza mihla ngemihla ngendlela ezehlukeneyo ukuba uNkulunkulu angenele kunkinga abhekane lazo ezibalisa ukuswelakala kwemali yakuleli leya kwamanye amazwe, ukuqhubeka iphela amandla eyakuleli, indlala, ukuswelakala kwabodokotela ezibhedlela lezinye inkinga. Abaningi bafisa inguquko kusimo somnotho lesombusazwe inkokheli yanelise ukusebenzisana besithi isimo esikhona sesisenza kungasebenzeki kuhle okuyisimo esesikhona lasedale lephalamende. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Kulabanye abathandabuza ukuthi kuzaba lenguquko lonyaka kwezomnotho lendlela okubuswa ngayo ilizwe. Bathi bahlupheke kakhulu ngomnyaka ophelileyo, okwenza belahle ithemba lokuthi kuza kuba lenguquko kwezomnotho lokunye elizweni. Kodwa umnumzana Malaki Nkomo wokubandla lezanu PF uthi abantu kumele babekezele njalo bazimisele ukuguqula isimo sabo. Usungula lingxoxo esilethulele ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Imizwe vele ngowalo ukuthi lize likhiphiwe ngendlela efanele, sikufanele kulinywe nohulumende nakufanele abe layo naleyana indlela belahlala ekhuluma ngayo. Sekuthi uma nxakule ndlela zokuthi kufakwa ama-irrigation endaweni eziningi, even emaplazini laphana mphathiswane kufakwa ama-irrigation ikakhulu lapho kulamadamu abakhulu. Ubona yiyo indlela eyenza ukuthi khona indawo leyisiphile ngekuyo, ubona ngani yiyo indlela eyenza ukuthi abantu bezifaku bakhiphile baye phambili.
Sesilo baba ke umasuku ecingweni.
Yho, umzalati sizamile nje ukuthi ngizokuthatha isifunda ngesinyaka esayifani kwalidala, kodwa hayi, sengisavuka sesikhona la. Sengisavuka kule mesiko ngendlela esazivele ukuthila ngayo. Nakaphezulu yazi laphana sasingalali sijabula ngoba into zakhona zazikhona. Okwamanje sekungithe ngiyonkulunkulu ukuthi sivuke singakaphilileyo lathi sesingende ku-2020.
Ye, ubona ngazani pho kwini okungaguqulwa lo nyaka wezinto abantu baphile ngcono?
Abantu bezilalo yathi zikazimele zona ngibabo sithi ngamanzi asibuze. Hayi ukuthi singamelela laba ababusayo ukuthi kumbekele into abakasinikeza zona. Bayafana zindila zantabani nje kuphela njengoba ubona ngawo akulalitho lelalo
ke baba Nkomuzulu mabe masuke sithi ubona ngani yena akulalo uthole uzaguquka lonyaka. Pho abantu abangani bayathandabuza ukuthi kuzaguquka, ungabatshela uthini ngokungenziwa eZimbabwe kwezethu guquke?
Ngiyakhayela kunjenje abantu batshelwa ngendaba yesinkwa ukuthi uyabenza ama-bakeries. Kunezigaba eziningi ezikulandelele ngathi lolo hlelo ziyaphila, abantu sebephila, omama sebepheka izinkwa bethengisa, abantwana abasalandi. Sikukhangele koku luhlelo oluthi nguhulumende, kodwa kwezinye indawo uzathola ukuthi lolo hlelo abantu baya belichothoza. Abalichothozayo babuyela emuva bagcina bekhala, abalisekelayo babisekela bagcine labo sebebuntu labathuthukisa. Njengoba ngikhuluma ukuthi khona kunjenje kulezinto kulemihlelo kulama-irrigation kulezinto eziningi, thina ngabe siyakulandelela ukuthi uhulumende uthi asenzeni lokhu. Sonke njengamazibakwe silandele konoko ofuna uhulumende asisekele, siyathuthuka sonke.
Ye, siyakuzwa konoku-ke nxa ukhuluma ngokupheka isinkwa lapha Nxa sikhangela ke izindlu zenziyana ezabunjwayo baba Nkomo ukuthi ngezokupheka isinkwa, ungazani phela izindlu zokutsha izitina, uyabona abantu yiko becotho. Yes, so manje phela abantu khaya zalise babuyela kakhulu emuva Nkomo ukuthi vele sutshaya izupheka isinkwa esaba sile nhlabathi, uyabona abantu bayakhuluma la.
Esingakutsho ukuthi asomana basikhuluma ngohulumende okumasayensi ukuthi khona amanye amazwe ofana isikhathi khona lezi zinto obangiyisebenzise kuba nzima nje ngendlela ukuthi thina sodwa amazimbabwe zithina sikhala ezikhona elizweni siyaliphiwa amasayensini. Kanti-ke nxa sesikhangela thina ukuthi ngokwethu esikukwanisayo okuncane esilakho yikho fanisa ukusebenzise, siqale sime ngenhlabathi ngoba angaze ngisiwene sinenhlabathi isinkwa zakhona ngendlela okubeka ngayo. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi
laba ngabanye abalandeli bomsakazo weStudio 7 abakhulume loKeeps Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulele ebulenjini bokuxhumana kukhasi leVOA Indebele. Solo othi kumika kwamela sile temba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamuhla. Iningi labantu kobulawayo lithi lethemba lokuthi izifiso zabo zomnyaka omutsha ka-2020 zizafezeka. Uhulumende ubika isithuza engezelela uncedo lokudla lemali oluthola ngabaswelayo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifama
kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, January 1st, 2020.